manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangara zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 9/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chedu chekubaya majekiseni evaccination chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tese tinoziva kuti patakatanga vanhu vanga vachitya zvakanyanya izvi zvakazvitikore kuzimbabwe chete asi kuti global international vanhu vanga vachitya vachikota vachinyeperana zvakangodaro daro.
Hurumende inoumba chikwata chenyanzvi chichange chichiongorora mashandiro enhomba yeCOVID-19 iri kubayiwa vanhu munyika. Mutungamiri weMDC Alliance, vaNelson Chamisa, vanotaura pamusoro pematambudziko akatarisana nenyika.
Chinhu chinorwadza kuti ndiri kurarama ndisingazivi ari kupi for 6 years ini nevana.
Murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika makore matanhatu apfuura vaitaidza mara vanorangarirwa muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru 30 nezvishanu nemazana mashanu negumi nevasere vainge vabayiwa nhomba yeCOVID-19 muchikamu chekutanga chekubaya nhomba vanhu munyika. Pauwandu uhu vashandi zviuru 3 nemazana maviri ane 41 nevasere kana kuti 3278 vakabayiwa nhomba iyi nezuro chete. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko razivisawo nhasi kuti hurumende yaumba chikwata chenyanzvi dzinobva kumapoka akasiyana-siyana chichange ichiongorora mashandiro enhomba iri kubayiwa vanhu iyi yeSinopharm iyo yakabva kuChina. Zvichaburiswa nechikwata ichi ndizvo zvinonzi zvichanongedza kuchaenda chirongwa chekubaya nyika yose nhomba munguva dzose. Mukuru anoona nezvekurwisana neCOVID-19 Dr. Agnes Mahomva vanoti kunyange hazvo chirongwa chekubaya nhomba chakatanga zvisina mutsindo sezvakangoitikawo pasi rose iye zvino chave kufamba zvakanaka chose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirongwa chedu chekubaya majekiseni evaccination chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tese tinoziva kuti patakatanga vanhu vanga vachitya zvakanyanya izvi zvakazvitikore kuzimbabwe chete asi kuti global international vanhu vanga vachitya vachikota vachinyeperana zvakangodaro daro. Asi petakatanga wakaona kuti vice president wetu jeakabhatisa kutotanga iti wakakutikana kuti zvinenge zvisina njodzi zvinenge zviri safe. Saka namba dzedu dzakatanga dziri shoma asi dzichitamba dzichipira dzichipira dzichipira. Saka zviri kuendera mberi zvakanaka asi tinenge tichitoridaizvoramba zvichitoti mhanyei nekukurumidza.
Mune tarisiro yekubaya vashandi vatingati frontline vakawanda zvakadii yatingati target?
Yatingati target yedu tinayo zvechokwadi itori mustrategic plan yedu yatakashaya nemimose kuti takakaukuti tichiona kuti wakawanda zvakadai asi munotozviziyaka kuti pane vamwe vatiri kushanda vamwe vakarita nezvakadaro saka tisati tibate wese wavo. Ndinyatsokupai nhamba dzacho chaizvo chaizvo zvinozogona kuva zvaakuita kunge zvinonzi zvekukufamba zvaakutotiita kuti kuti vamwe vadhiskarejeke aiwa kanhai tinoda kuti isu chirongwa chedu chirambe chichifamba zvakanaka. Tiri kuti isu patakatanga nhamba dzacho zvechokwadi dzanga dziri shoma dzavanhu vanga vachivolontia asi tiri kufara kuti aiwa tiri kukwira musoro zvakanyanya. Zvitakatanga sondo rakapera tanga tichitageta zvechokwadi nahealthcare workers dzedu nekuti ndiwo wacho vari pafrontline.
Kwoitawo vamwe Dr. Mahomva vari kuti vanhu vashoma ndo vari kutora chirongwa chekubayiwa nhomba ichi nekuda kwekuti hapana dzidziso yakakwana yepamusoro penhomba iyoyi. Munotiise bazi
isi tinoti tinenge tichitero yetinoti science kana kuti zviri kuitika munyika yedu takatanga namba dziri shoma dziri kukwira dzichikwira ndiwo science dzachoka tiri kutuko confidence yekuti aiwa zvinhu zviri kuimprova zvazvi zviri kuramba zvisi kuimprova kana kuti zviri kutodzika namba dziri kutoramba zvichidzika topetaiguna kutya kuti zvinhu zvamutaura izvo ndezvechokwadi asi kana kuti aiwa zviri kuramba zvichindoimprova ndo zvetakatarisana nazvo.
Mukuru anotungamira chirongwa chekurwisana necovid-19 Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare nestudio 7. Asi mukuru wesangano rinoshanda neveruzhinji munyaya dzeutano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kushomeka kwevanhu vari kutambira nhomba kunoratidza kuti hapana chivimbo chakadzama pamusoro penhomba iyi.
Ndingati tikatarisa kugamuchirika kuri kuita urongwa hwekubayiwa kwetingangoti vashandi vezveutano vatinoti mafrontline health workers kuri kutiratidza kuti pane kakunyunyuta karipo kakakurisisa kubva kumahealth professionals izvo zvinotiratidza kuti hurumende haina kunge yanyatsoita basa rayo zvakakwana kunyanya-nyanya kuti vange vachishanda nevatungamiriri avo vanotungamirira mapato akasiyana-siyana ari mubasa rezveutano. Hurumende yanga yakatambira madosis anoita 200,000 doses zvichireva kuti takanga takatarisira kubaya vanhu 100,000 kubva kumafrontline health workers. Saka iye zvinezvi tatomusvondo rechitatu basa rekubayiwa kwevanhu ratanga. Saka 35,000 inhamba iri pasi zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti vari kufanira kunge vachibayiwa vanhu vatori muboka rezveutano vanofanira kunge vaine ruzivo. Pangagadziriswa sei apa varusika?
Muhurukuro dzatiri kuita nevatungamiriri vana mukoti, vatungamiriri vana chiremba nevamwe vatungamiriri vevashandi vezveutano ndeyekuti vazhinji vavo havana kunge vakapinzwa munyaya idzi kubva kwakatanga chirongwa. Saka zviri kuvaomera naivowo pachezvavo kuti vange vachikwanisa kuenda kunodzidzisa vamwe vavo nekuda kwokuti naivowo havatomborina dzidziso yacho maringe nevhaksini iyoyi yatakatarisana nayo yekubayiwa iyoyi.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro wakare, ukuva vanhu gumi nevasere vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose wave pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 36,289. Vanhu vafa nechirwere vakasvikawo pachiuru nemazana mana ane makumi masere nevanomwe kana kuti 1487. Kuchitiwo vanhu vakapona kubva muchirwere ichi kusvika nezuro vakanga vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 33,872. Alliance vaNelson Chamisa vanoti utongi hwakaipa huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe pamwe nedenda recovid-19 zvaunza matambudziko akawanda ari kudzorera nyika kumashure. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwavo hweZimbabwe Agenda 2021, vaChamisa vati covid-19 yakawedzera matambudziko eZimbabwe akaita seutongi hwakaipa, kuchorwa kwekodzero dzevanhu, uori uye kuparadzwa kwebato ravo nebato riri kutonga reZANU-PF. Vati hurumende yeZANU-PF iri kushandisa covid-19 kuramba ichidzvinyirira nekushungurudza veruzhinji nebato ravo. Vati hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo mushure mekunge yadzinga nhengo dzeMDC Alliance dzeparamende nemakanzuru dzakakunda musarudzo dza2018.
In their place, they have chosen to unilaterally, illegally and criminally handpick individuals, some of whom we defeated and were defeated in 2018 in the elections. And these were foisted and have been foisted upon the people. Our party headquarters was forcibly occupied, depriving us off that opportunity to continue to wage our struggle from our own home.
Vatiwo zviri pachena kuti ZANU PF inoda kuti munyika muve nebato rimwe chete, kunyange hazvo iri kuda kuita sekuti munyika mune mapato anopikisa akaita seMDCT inotungamirirwa nava Douglas Munzora anoita zvido zveZANU PF. Vatiwo bato ravo rakanyimwa mari yarinofanira kuwana pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act ichiendeswa kumashamwari eZANU PF. Vachamisa vati gore rino havasi kuzorega ZANU PF ichiita zvainoda, vachiti vachaunganidza mari nezvimwe zvekushandisa pamwe nekutsvaga rutsigiro rwakasimba munyika yese. Vati izvi zvichaita kuti vakwanise kuita zvirongwa zvese zvavanoda zvekuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena uye kuti nyika yaita utongi hwejekerere pamwe nekugara zvakanaka kwemunhu wese. Vatsanangura 2021 segore resungano yevanhu yeshanduko, vachiti donzvo ravo guru nderekuti vanhu vese muZimbabwe vabatane pasi pedingindira rekuti a new consensus, a new convergence, a new alliance. Asi vakafanira kubata chigaro chemutauri weMDCT vaWitness Dube varamba kuti bato ravo riri kushanda neZANU PF kana kuti hurumende, vachiti hazvibatsiri kupomerana manyepo asi kuti mapato anopikisa aya anofanira kubatana mukugadzirisa zvinhu munyika.
Hatifunge kuti zvinotibatsira semapoka ari kupikisa hurumende iri kutadza kutonga vana veZimbabwe. Tikaita basa rekugwisana tiri maopposition parties tega, tinofanira kubetserana.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina urongwa hwekuparadza MDC Alliance sezvo MDC Alliance yave kutoparara yega nekutizwa nevamwe vaimbove vakuru vakuru mubato iri vakaita saMai Lillian Timvias, varambawo kuti vari kushandisa denda reCOVID-19 kuti pasaitwe mabyelections.
Inoyo kana voti ZANU PF iri kushandisa COVID-19 kuti kusaite sarudzo. Sarudzo dzacho dzavari kukumbira kuti dziitiwe dzavanoona sekunge dzakakosha ndedzitiko dzichagochinjei. Handiti ZANU PF ine 2/3 muparamendi, tine maMP akawanda, kureva kuti nyangwe idzodzi sarudzo dzacho dzamabyelections tikangoti oraiti chipinda iwe Chamisa wacho kana kupinda ngana waunoda, hazvina zvazvinochinja.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana varamba kuti hurumende ine chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance muparamende.
Nyaya iripo ndeyekuti muna kumboona hurumende ichirikola NMP kuzi harisi basa rehurumende rokurikola. Vanhu vanorikolewa namapata avo. Saka pachiMDC ipapo pane kurikolana kwavakaita, hurumende haina kuchaipindira paizvozvo. Saka kungave zvandataura kuti kunongova kutaurawo kwemunhuwo anenge agarisa akanyarara asina kumbonyogwa nezvake kana kumbobudawo paredhiyo napaTV. Saka vanotaura kuti zvibudewo.
Vatiwo harisi basa rehurumende kuronga kuti mapato anofambisa basa rawo sei, vachiti hurumende inotori nebasa guru rekuita kudarika izvi. Vachamisa vati MDC Alliance ichaita zvose zvainokwanisa kugadzirisa zvinhu munyika, kusanganisira kupinda mumigwagwa kuitira kuti vanhu vasarambe vachimbunyikidzwa kuputsirwa dzimba, kudzingwa pavanogara kana kubirwa sarudzo. Asi vati MDC Alliance ichaita zvirongwa zvayo zvese murunyararo kudzamara yatora masimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore matanhatu apfuura vaitaidza mara varangarirwa nhasi mhuri yavo ichiti iri kunetsekana nekutsakatika kwavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara vaudza Studio 7 kuti vanorwadzikana zvikuru nekureba kwenguva vasina ruzivo rwekuti zvii zvakaitika kumurume wavo.
Ichai Dzamara asati aonekwa murume wangu, and chinhu chinorwadza kuti ndiri kurarama ndisingazivi kuti ari kupi for 6 years ini nevana.
Amai Dzamara vati kunyange hazvo matare akati mapurisa atsvage vadzamara, hapana zvavati vanzwa kubva kuhurumende. Vatiwo vanoshushikana nekuti hurumende haisi kuratidza kana chido chekuongorora nyaya yekushayikwa kwemurume wavo.
Ini ndinozwa kuremerwa kurwadziwa chaiko kuti ndiri ngorarama murume wangu asipo, ende gavhumendi yeZimbabwe iri kungoita kunge bungeite anasi anozombobvira akararama. Bhosi hapana ichena yavari kutora, hapana zvavari kuita.
Mumwe wevanhu vairatidzira muAfrica Unit Square navadzamara vaCharles Nyoni vatiwo vanonetsekana kuti zvakataurwa nematare zvekuti mhuri yekwadzamara inge ichiziviswa nezveurongwa hwekuvatsvaka hazvisi kuzadziswa nemapurisa.
Haikoti vakapa mutongo wekuti mapurisa anovarifeya nyaya yekushayikwa kake ave achipa maripoti kumhuri yekwadzamara mushure memasvono ndomaviri oga oga kuti vavapape nenhau iyi, zvisinei kuti havana kuzviita kana havana kubvira vateedza mutongo uyu wedare rekumusoro reHigh Court. Zvinoratidza izvo kuti hurumende yedu yeZimbabwe haina kuzvimisira kuti itsvage kana kuti ipe umboo hwekuti chii chakaitika kune umwe wedu wataishanda naye itaidzamara.
Vachitaura pamusangano wakokerwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum, varwiri vekodzero dzevanhu vati vanoda kuti hurumende ikoshese tsvagurudzo yekuti chii chakaitika kuna vadzamara. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaBlessing Nyamaropa vaudza Studio 7 kuti hurumende ndiyo ine masimba ekuchengeta munhu wese munyika, nokudaro inofanirwa kubudisa pachena kuti chii chakaitika kuna vadzamara muna 2015.
Takatarisa nyaya iyi, hazvirevi chete kuti hurumende ine basa rekutsvaga nyaya iyi nekuti ndiyo iri responsible. Tikuti even hurumende kana ichiti it was not directly responsible, tikuti hurumende ndiyo ine masimba ekuona kuti vagari venyika vachengetedzwa. Saka naizvozvo inofanira kunge ichipa tsvagurudzo ichiudza veruzhinji kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
VaNyamaropa vabvumawo kuti pari zvino hapana ruzivo rwuri kupiwa magweta nemapurisa mukuferefeta kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
Magweta takaenda kumatare hongu tikawana mutongo wedare wakabuda waikurudzira kuti patsvagurudzwe kuti chii chakaitika kuna vadzamara. Magweta nemapurisa pane dzimwe nguva vakamboenda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vatsvagurudze, vachinyora zvemaripoti ekuti chii chinenge chakaitika. Asi pari zvino zvinenge zvatidererei, hatichaoni maripoti achiuya kuti ndeapi matanho ari kuramba achitorwa mukutsvagurudza kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende sezvo patafonera gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanzi vanga vari mumusangano kusvika panguva dzataenda pamhepo. Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Vadzamara vakapambwa mumusha weGlenview musi wa9 kurume 2015 vachida kugekwa musoro wavo. Vadzamara vakasiya basa rekutora nhau vakatanga kuratidzira muAfrica Unit Square vachikurudzira vaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe kuti vasiye basa. Kubva musi wavakapambwa kusvika pari zvino hapana anoziva zvakaitika kwavari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguye kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Imbwa mbiri dzemutungamiri weAmerica vaJoe Biden dzinonzi dzakadzoserwa kumba kwavo mudunhu reDelaware mushure mekunge dzaratidza hasha dzakanyanya pamwe mushandi wepaWhite House. Nepfenyuro yeCNN ndiyo yakatanga kubuditsa nhau yekurumwa kwemumwe muchengetedzi wepaWhite House nezuro nembwa inonzi Meja. Hapana hapo gwaro rinoratidza kuti nyakurumwa uyu akakuvara zvakadii, asi vakuru vakuru vepamuzinda weWhite House vakaona zvakakodzera kubvisa imbwa idzi paWhite House. Meja iyo ine makore matatu ndiyo diki yacho paimbwa mbiri dzavaBiden dzemhando yeGerman Shepherds. Vano vakaudza CNN vanoti imbwa iyi inogara yakaratidza hasha dzakanyanya kuvashandi vepamuzinda uyu, kuhukura nguva zhinji uye kujamba jamba iri pamuzinda uyu. Hapana mashoko ataaburiswa nemuzinda weWhite House pamusoro pezvakaitika nezuro. Imwe imbwa yavaBiden Champion yava nemakore 13. Munyika dzakawanda dzemuAfrica kusanganisira Kenya, madhongi ari panguva yakaoma kubva kuvanhu vanovhima mhuka dzisiri pamutemo avari kuuraya madhongi aya vachida kuashandisa semushonga. senzira yekukurudzira kuchengetedzwa kwemadhongi muKenya. Hurumende yenyika iyi yakabvana kuurayiwa kwemadhongi, uye mwedzi uno uri kushandiswa semwedzi wekuyemura mabasa anoitwa nemadhongi. Zviuru nezviuru zvemadhongi zvakaurayiwa muKenya. Nhengo dzemadhongi aya dzichinoshandiswa semishonga kuChina, kudzamara hurumende yabvana kuurayiwa kwemadhongi aya muKenya gore rapera. Mitengo yezvinhu zvakawanda munyika yatanga kukwira zvakanyanya, kunyange hazvo vashandi vari kugunungana kuti havasi kuwedzerwa mari dzemihoro yavo. Mapazi nemakambani akawanda ehurumende akaita seredzidzo, Zera, Zinara, Zesa neZimura akawedzera mari dzemitero, izvo zviri kuitwawo nemakanzuru pamwe nemabhizimusi. Makambani enharembozha eEconet neNet1 akawedzerawo mari achiti ainge apiwa mvumo yekuita izvi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatenda kuti mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Tinoziziva kuti maprices akwira, saka tiri kutarisira kuti masalaries zvekare anofanira kukwira kuti aenderane nekukwira kuri kuitika zvino. Ndizvo zvatiri kutarisira kuti maemployers anofanira kuva nemoyo kutobvumidza kuti manegotiations afambe zvakanaka. Asi tinoziziva kuti pane vamwe vane utsinye vasingati kuti vashandi vapiwe mari. Taona makampanies akawanda anotrader in forex, asi mukatarisa mawages evashandi vavo maRTGS.
Peturu yakawedzerwa kubva padhora nemasendi makumi maviri nematanhatu kusvika padhora nemasendi makumi matatu parita. Mutungamiri weRetailers Association of Zimbabwe vaDenford Mutashu vati,
tinokumbirisa hurumende kubudikidza neZera kuti ngavanyanyotarisa rutivi rwekuoma kwakaita nharaunda iri kugara vagari nekuoma kwakaita hugaro hwacho. Vanhu vagara vakatsimbirirwa, vakaomerwa neupenyu. Saka tinokumbirisawo kuti dai waro vanyanyocherechedza kuti kukwira kwemitengo inokonzera chii. Inokonzerawo kuti mimwe mitengo yezvimwe zvikwirewo zvichiteedzana nekukwira kwemafuta yedizel nepeturu.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kambani yemagetsi iyo inova Zesa, kambani inoone zverodhi iyo inonzi Zinara, uyewo makanzuro akasiyana-siyana akakwidza mitengo yemaresinesi inobhadharwa nevagari vemaguta akasiyana-siyana. Zvese izvi zviri kuita kuti kugadzirwa kwezvinhu mukati menyika kunge kuchinda pamusoro, iyo yatinoti cost of production inenge ichikwira. Uyewo zvichaita kuti hurumende itadze kubata chinangwa chayo chekuti inflation inge iri pasi pe10% panozopera gore ra2021.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo,
lockdown yakakonzera kuti paite mashortages nekuti maproducer anga achiproducer anga ari mashoma, makambani akawanda anga akavhara. Saka inyaya yekuti tikutarisa kuti maprice anofanira kudzikama zvakare mwedzi yatakatarisana nayo nekuti lockdown yakabviswa and zvinhu zvakuda kutanga kunormalize.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvatengi.
Zvinhu zvizhinji munyika muno zvakakwira. Ndinoona kunyanya zvichikonzerwa nekukwidzwa kwakaita mitengo yemafuta epeturu nedizili mumafiki maviri matatu apera nehurumende. Zvakonzera kuti zvinhu zvizhinji zvinoshandiswawo nevanhuwo zvavo, atingati mabasic commodities, zvikwire mitengo. Zvozoitawo kuti zvinhuwo zvakaita sana school fees zvakukwirawo mitengo.
Asi gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa upfumi kuti hudzikame.
Tine National Development Strategy 1. Mustrategy iyoyo tiri kusimbisa zvikuru kuti zvinhu zvatinodya nezvatinosenzesa zvinogadzirwa mumakambani nemumafactory nemumaindustry ngazvigadzirwe muno muZimbabwe. Zvimwe zvakaita sana sementi zvanga zvichibva kune mamwe mativi enyika zvichipinda mumaborder edu kuti ngazvichimborega kubva kune dzimwe nyika nekuti zvinokwaniswa kugadzirwa muno. Saka munoona kuti mitengo yazvo iri kuramba isina kunyanya kukwira.
Kunyangwe hazvo mutengo wepeturu uri kukwira pasi rose sezvo nyika dzakawanda dzovhura mabhizimisi mushure mekumbovhara nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vanoongorora mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari pasi rose veglobalpetrolprices.com vanoti Zimbabwe iri pakati penyika nhatu dzemuAfrica dzinodhura zvakanyanyisa mafuta aya, izvo zvopowo kuti vemabhizimisi vakwidze mitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki vari muzvikoro zvepamusoro-soro vanoti zvisinei nekuti nyika ichiri kurwisana nedenda reCOVID-19 vagadzirira kudzokera kuchikoro. Mumwe wane maonero aya ndiva Blessing Piri, mudzidzi wepachikoro chechino University of Technology, avaudza Mike wewe Studio 7 kuti zvikoro zvavakashanyira zvinosanganisira University of Zimbabwe, Harare Polytechnic pamwe nechino University of Technology zviri kushanda nemazvo mukugadzirira kuvhurwa kwezvikoro pamwe nekudzivirira kutekeshera kwedenda reCOVID-19 muzvikoro izvi.
Denda reCOVID-19 ratove pakati pedu. Zvino ngatichidzidzai kurarama matiri. Tinoda kupa kutenda kuna vana mukoti nanachiremba uyezve nemishina yaveko yechimanje-manje nekuti tave neruzivo pamusoro pedenda iri. Izvi zvatipa chenjedzo nematanho atingatora pakuzvidzivirira nekuti tave kuriziva denda iri. Upenyu unofanira kuenderera mberi asi takazvichengetedza sevadzidzi.
Nemaonerenyu, mungati zvikoro zvine zvose zviri kudivikana mukurwisana nedenda reCOVID-19 here?
Ndakave nemukana wekuti ndimboonawo zvikoro zvingave zviviri zvitatu panguva ino yedenda reCOVID. Chandingati ndikaona ndechekuti zvikoro zviri kuzama uye hurumende iri kuzamawo. Pazvikoro zvose izvi vose masanitaiza vanawo ende vadzidzi vaive nemaface mask. Asi dambudziko hombe randingati ndaona riri common ndezvewandu wavadzidzi pavenyu imwe chete. Zvinova izvo zvinokonzera kuti patadze kuita yatinoti social distancing.
Sezvo kwava nenhomba inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19, semudzidzi unokurudzira here vamwe kuti vatore nhomba iyi?
Ini semudzidzi weSTEM ndinotenda muscience kuti science inoshanda, uye zvakare ndinotenda mumavaccines kuti anoshanda. Tine mavaccine akawanda akabayiwa vanhu akashanda. Ndinoda zvakare kubuditsa pachena kuti ibasa redu isise vechidiki kuti tidzidzise vabereki vedu nokuvakurudzira kuzvichengetedza, tichivaratidza zvakare kuti mavhaksini chii anoshanda sei. Ndinoda zvakare kuti hurumende izive kuti isise vechidiki tinongokwanisa chete kushambadzira shoko mushure mekunge tawaniswa ruzivo rwakakwana. Somuenzaniso, nyika United States of America vari kushandisa nhomba yePfizer, vari kushandisa Moderna, vari kushandisa zvakare vaccine yeJohnson and Johnson. Information iyi wabudiswa pachena. Takada kunotarisa pawebsite reCDC inotibudisira pachena ichitiratidza kuti Pfizer yakagadzirwa sei uye inobatsira sei. Izvi hatisati tazviona zvichiitwa muno muZimbabwe. Vanhu havana kuita uptake kunobayiwa vaccine iri nokuti havasati vave neruzivo rwakakwana.
VaBlessing Piri, mudzidzi pachikoro chechino University of Technology, vanga vachitaura vari parunare naMike wewe weStudio 7 vari muHarare.
Ndinonzi Monica Mtswangwa, ndiri Minister weInformation, Publicity and Broadcasting Services. Basa guru rakatarisana naro sevana veZimbabwe kumira pamwe chete nehurumende yedu naPresident wedu Comrade E.D. Munangagwa. Vaccine iri vaccine rakadzidzwa rikaonekwa harina kungouya kuZimbabwe, haisiyo chete nyika yakatanga kuwana vaccine rinonzi Sinopharm. Tichikagona kuvaccinata 60% yevanhu munyika medu, zvoreva izvo kuti tinenge taane inonzi herd immunity. Saka tinenge taakudini, takuzva kuti takudzokera kumabasa kwedu zvakanaka, teta container the spread of this virus.
Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.